Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kubvumbi 11/2018. Makaterera ku Studio 7 nepenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende rinotadza kuzeya bhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo kana kuti Electoral Amendment Bill. Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vanoti kutanga mukupera kwevhiki rino vanenge vopinda mumaruva vachitsvaga rutsigiro. Bato rezanu PF rinoita musangano wePolitibiro nhasi kuti riedze kugadzirisa kunetsana kunotyisa pakurwira zvigaro zvekuva makanzura nhengo dzedare reparamende uye kuva maseneta. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende ratadza kuzeya bhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo kana kuti Electoral Amendment Bill nhasi mushure mekunge gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vati dare iri rizozeya nyaya iyi mangwana. Izvi hazvina kufadza nhengo dzedare rinopikitsa dzeMDCT idzo dzati dzange dzakazvipira kuzeya bhiri sekutaurwa kwange kwakaitwa navaziyambi nezuro. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Mushure mekuramba kwenhengo dzeMDC kuti dare ripararire, vange vakasanobata chinzvimbo chemutauri wedare kana kuti speaker Varuben Marumahoko vabva vati nhengo dzedare iri dzivhote. Asi izvi hazvina kufadza nhengo dzeMDC zvekare.
How can we do that? Honorable members, how can we allow such a scenario to happen?
Hii muri kuda division, muri kuobirwa maprimary vote. Maprimary acho muri kuobirwa. Maprimary acho.
Vanokokera nhengo dzeMDCT muNational Assembly vaInnocent Konese vaudza Studio 7 kuti vashamiswa nekiita kwavaziyambi sezvo vange vakabvumirana kuti vaizozeya bhiri iri nhasi. Vati zvave kuratidza sekuti vaziyambi nebato ravo rezanu PF havachada zvekuvandudza mitemo yesarudzo. Vatiwo havachina chivimbo chekuti bhiri iri richazeiwa mangwana.
Mangwana handichaziva zvautoda n'anga. Ina ndiri n'anga ndai kuziva zvinoitika mangwana. But nemaitira zvaitika nhasi kundi kudzoti chiaita sei mangwana nemaitira akadai zvinotonetsa. So mangwana handichazivawo kuti zvavakaronga ndezvipi zvacho nhasi rakatarisira kuti tichange tichidi tichikurwa nezvinyaya yeamendment.
Asi vaziyambi vaudza Studio 7 kuti hazvaita kuti vaenderere mberi nekuzeya bhiri iri sezvo amai Priscilla Misahera Mwimushonga avo vane amendment iri kuda kuzeyiwa iri pekutanga vange vasimudare nhasi.
Honorable Mushonga was not around in the house and the first item amendment was yes and she didn't.
Honorable Mushonga vange vasiri mudare nhasi uye amendment yavo ndiyo yange iri pekutanga. Havana vavatuma kuti avamirire saka hazvaiita kuti tenderere mberi nekuti vaizonetsana neni vachiti tasiya maamendments avo nekuti vange vasipo.
Asi vagonese vaudza Studio 7 kuti ichi handichikonzero chine musoro sezvo amendment yaamai Misahera Mwimushonga yange ichikwanisa kiswa parutivi kudzamara vadzoka.
Ayo hachisi chikonzero chine musoro nekuti pamutemo tinobvumirwa kuti anonzi defer consideration yeclose kuti yamaclose anobva kuna Honorable Mushonga tozogara zvakare pamutemo wemuparamende tinoti izvo we are going to defer consideration of those clauses and seek leave to sit again. So there's nothing which actually requires us to proceed in a chronological manner. We can defer consideration of any clause at any point in time.
Amai Priscilla Misaera Mushonga, variku tenderera nenyika neimwe komiti yeparamende uye havatarisirwi kunge vari mudare mangwana. Zvimwe zviri kuda kuvandudzwa ndezvekuti mutemo wesarudzo usungire kuti varume nevakadzi vawane mukana wakafanana musarudzo, uyewo kuti mapato ezvematongerwo enyika asungirwe kudoma vakadzi nevarume pazvinzvimbo zvinokwikwidzwa musarudzo. Vagonese nebato ravo vandawo kuti zvinhu zvakawanda zvinosanganisira kuti mutemo wesarudzo unofanira kudoma kuti Zimbabwe Electoral Commission ngaizivise mapato ese anopinda musarudzo kunodhindwa maballot papers pamwe nekuona kuti izvi zvinoitwa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vanoti kutanga mukupera kwevhiki rino vanenge vopinda mumaruva vachitsvaga rutsigiro. Izvi zvinotevera kupeta kwavakaita misangano mikuru yavange vachiita mumaguta ose. Gadziriro iyi iri kuuyawo panguva iyo Zimbabwe Electoral Commission iri kuti pane mapato 110 anyoresa kuti anoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika gore rino. Mukuzeya nezvenyaya iyi Tabata vachamisa.
Nyaya yedu iri pazvikamu zvitatu pakuparura kwatakaita urongwa. Chokutanga yanga iri nhanganyaya kana kuti nzwisa yokungonoparura musangano kumaprovhinzi ese zvatinova zvatakapedzisa tiri kubhuruwai. Saka chikamu chokutanga chapera, taakuenda kuchikamu chepiri chataa kunopinda kuma door to door, imba imba, papurazi papurazi, ruwa neruwa, raini neraini, nharaunda nenharaunda, kumaruzevha nekumadhorobha. Asi kunyanya takatarisa kumaruzevha, ndokwataa kuenda. Tine yatiri kuti gogogo yeparuzevha kana kuti tisvikewo, kambeini tisvikewo, yatiri kuparura tichiti handei kumusha kumunhu wese. Vari kumamishawo tichisvigira naye, kurudzira naye, mhere ngairire, shoko ngaritumirwe kuti nyika yaakuda shanduko, nyika yaakuda kuendeswa mberi. Hazvichinei nenyaya yekuda kuti tinge tichitatanurana, isiri nyaya yemapato, yava nyaya yekutarisa zvakanakira nyika. Vamunangagwa nyika yavaremera, havangaigoni nokuti zvinhu zvavaomera. Vanga varipo kwenguva yakareba 38 years hatizi dzokutamba vachingogomera varipo. Tingati heti gomera uripo, asi kungogomera tete hakuna kuti akukuomesera. Saka tova kuvazorodza patiri kuenda kusarudza apa. Ndosaka tinoda kunotuma shoko irori mumaruva. Tapedza chikamu ichichazoya pachikamu chechitatu chatine taakudzokorora kuti taakuenda kunolonja perekedza mwana campaign yatine taakuti akuperekedzana kuenda kustate house, tichipedzisa nokukwengura nokutsvaira. Panenge yava mavhu nemarara, inenge yave nhange mutange. Taakusumudzira nyika yose, toridza ngerengere, tosumudza ngerengere, wamande yorira munhu kunzi uri papi, tichiverengana ipapo yebata mupfupi bata murefu.
Saka ishoko ripi ramuri kupa vekumaruwa kwamaa kuendawo kupa nyaya yekufunditsirwa inezvemavota registration slips zvavari kutaura?
Isu tinongoti vanhu ngavazive kuti kazhinji zhinji zvose zvinorema taakuda kunobudirira. Mukaona porema makata anoshora materu, mindo inoreva kuti kuda kuedza. Mamba kuedza ndo panofamba varoyi.
Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, bato reZANU-PF nhasi raita musangano wePolitbureau muHarare kuti riedze kugadzirisa kunetsana kunotyisa pakurwira zvigaro zvekuva makanzura nhengo dzedare reparamende uye kuva maseneta. Asi nyaya iyi haina kupera uye yave kutarisirwa kuzeiwa zvakare svondo rinouya pachasangana zvakare Politbureau. Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti vave kumirira kuti bazi rinoongorora mabasa ebato kana kuti komisariat ripedze urongwa hwekuti ndivanani vachakwikwidza musarudzo dzemaprimary Politbureau isati yatora matano. Vakawanda vari kutaura neStudio 7 vanoti havasi kufara nezviri kuitwa mukusarudzwa kwevachamirira bato nekuti hapana jekerere. Vakaya moyo vativo dzimwe nyaya dzakurukurwa nhasi dzinosanganisira nyaya yekutambira gwara rezvavanoda kuita vakakunda kana kuti election manifesto uye mbatya dzekutsvagisa rutsigiro. mukuzeya nyaya yekunetsana nezvisarudzo dzeprimary. Tabata munyori wezvemutemo muzanu PF vari nhengo yepolitibiro vamunyaradzipo mangwana kuti vajekese zvinodiwa kuti munhu akwikwidze.
Munhu anobvumidzwa kukondesa maelections amacouncillors anenge ari akaita nhengo yemusangano padistrict level for at least 5 years. Uyezve unofanira kunge usina problem yenyaya dzediscipline, usina mhosva dzauri kunenerwa. Saka as long as wakaita 5 years uri padistrict level, unokwanisa kukondesa maelections kubva pana councillor kuenda paprovincial council kuenda pamember of parliament newomen's quota. Vese vavava as long as wakamboita nhengo yedistrict for 5 years, unokwalifya kuva nhengo yezanupia pamaprimary election. Asi kana uchida kuita senator, unofanira kunge wakaita nhengo yecentral committee kana kuti national consultative assembly, ndo anobvumidzwa kukondesa zvigaro zvokusenata.
Ko, zvatiri kunzwawo kuti vamwe vakuru vari kumbotora macv vachimboda kutiza navo vachiona kuti ndanani vari kukwikwidzana navo, iri kugadziriswa sei nyaya iyoyo?
Isusu tinoti munhu wega wega anofanira kuendesa CV yake kuprovince kwaanobva. Saka paunoisa CV yako unofanira kupuwa receipt yokuratidza kuti waisa CV yako pakati. Kana CV yatambirwa, hakuna CV inoraswa. Even ukanza uqualify CV yako inotouya ku National Elections Commission. Musangano wezanupf wakaseta an independent elections commission iri made up of vanhu vakamboita vakuru vomusangano vasisiri active musangano, inochewa nanational commissar wedu.
Inyaya yamabata-batawo here mupolitibiro nhasi yevachakwikwidza vakamirira bato musarudzo idzi?
Hongu, asi politibiro yangu pachisungo chokuti ngationi kuti zvakataurwa masteps anofanira kutorwa ese aitika. Saka nokudawo kuti maripoti asati apera kugadzirwa kubva nyika yose, nyaya yanzi inofanira kuzopinda futi mupolitibiro kuteera ichaitwa next week.
Munyori wezvemutemo muzanu PF ari nhengo yepolice biro vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti urongwa hweguta ravo hausi kufamba zvakanaka nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kusavapo kwemunyori weguta, mitemo inosunga meya weguta Mbira Dzakondo pamwe nekuondomoka kwehupfumi. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusoro pemamiriro eguta muHarare nhasi, meya weHarare vaBernard Manyenyeni vati kunyange hazvo guta reHarare rakatarisira utungamiriri hutsva gore rino, hapana chinobuda kana guta risina meya vane masimba, pasina mari uye kusavapo kwemunyori weguta.
Tataura nenyaya yeservice delivery, tichiti service delivery charamba yakamunyikidzika kana tisina mari. Kana tisina utongi hwaexecutive mayor anokwanisa kuita mama decisions, anokwanisa kungoti ipapo chingachidai chingachidai tikuda executive mayor, tikuda masimba edu edevolution ari muconstitution atanga takambunyikidzwa pamakore manana akutosvika makore mashanu atanga tiri mukanzu. Hatisi kwanisa kutsvaga town clerk woguta, tatotanga kushambadza zvakare tikuda town clerk. Town clerk ndiye munhu anomhanyisa kuti mabhina atakurwa marara atakurwa here, mvura yagadzirwa here, yacheneswa here. Ndo basa ra town clerk, asiro basa ra mayor. Saka tikanga tisina munhu iyeye zvataita izvo takota kutosva makore mana tisina munhu iyeye anokamanisa kanzu, zvinotadza kuti tiite service delivery yatiri kuda.
Vamanyenyeni vati pamakore mashanu avanga vari panyanga, dambudziko guru ranga riri kupindira kwehurumende munyaya dzemakanzuru, vachiti vanga vachibvutirwa masimba zvichivatadzisawo kuzadzikisa zvido zvevagari.
Zvanga zvakasungwa ndizvo kuti bumbiro remutemo rinonzi constitution yenyika ino rinotipa masimba ekutonga guta reHarare, zvosanganisira kupinza nekuburitsa vanhu mabasa, kutenga midziyo nemishonga nezvo zvinodiwa muguta. Pasi zvese izvozvo tinoona hatina masimba ayo, tinoabvutirwa nehurumende. Kusarudza kwatown clerk munhu wedu, mushandi wedu, ndisinofanira kumupinza basa. Ivo vanoti tipei mazita, takupai mazita, tavapa mazita vazosarudza. Sisi takapawa mushore basa tikashungurudzwa, ivo vakashungurudzwa kwadzingwa basa, tikazopa vamashakada tikamazita vamashakada nevamwe kuti vange varivo vangangoita town clerk vakanovaramba. Saka hapana kwatiri kuenda chiramba chinge ndisi tiri kutonga guta iro riri kutonga local government body hatuna chatuna zoziva kuti hatina mukana wokutonga guta zvatofanga tichiita
asi vamanyenyeni vabvumawo kuti kuuya kwehurumende itsva yava Emmerson Mnangagwa kwaumbawo hukama huri nani pakati pekanzuro yeHarare nebazi rinoona nezvematunhu kunyange hazvo vati pave nehukama huri nani nehurumende vatiwo hukama huchawo hauna zvibereko zvati zvavepo
kuuya kwaminista Munyowani napermanent secretary Munyowani kwavandudza kahukama mbichana pane kurwisana kwakanga kuripo kare naminista vanga varipo saka tongotarisira wasati taona zvakawanda kuti kunonzi new dispatches hapana chati tawana new dispatchation kwairi inge rumhanya kune dzimwe nzvimbo nzvimbo nezvimwe zviri kuitika zvomuhurumende asi kulocal government hakuna chati tawana
vamanyenyeni avo vanoti havasi kuzomira zvakare musarudzo dzegore rino vakurudzira kuti vagari vemuHarare vasarudze makanzuro anonzwisisa kufamba kwemabasa eguta kuitira budiriro guta reHarare semamwe maguta munyika rakatarisana nematambudziko ekuwanisa vagari mvura yekunwa yakachena kutakurwa kwemarara vatengesi vemumigwagwa kushaya mari pamwe nekurwisana nezvirwere zvinokonzerwa nemvura yakasviba ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930 13860 15460 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gamba rakarwira rusununguko rweSouth Africa amai Winnie Madikizela Mandela varangarirwa nhasi muOrlando Stadium kuSoweto vanhu vachiti vacharamba vachirwira rusununguko. Amai Mandela vakashaya svondo rapera vava nemakore makumi masere nerimwe. Mukuru weFacebook Mark Zuckerberg vaudza nhengo dzedare reparamende muAmerica kuti dandemutande reinternet rinoda kuti rive nemitemo inoribata. VaZuckerberg vanga vachipindura mibvunzo kukomiti inoona nezvemitemo. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti rinogamuchira mashoko ekuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvakange zvaenda kumusha zvakamirira magwaro azvo zvakazopihwa mazuva mashomanana ekugara muSouth Africa pazvakadzoka. Vanoona nezvekurongwa kwezvinhu musangano reZimbabwe Exiles Forum amai Diana Zimbudzana vanoti vanhu vasadzoke kumusha kana mazuva avo apera asi kuenda kunobvunza pamiri magwaro avo. Vanotizve gore rino bazi rezvinoitika muSouth Africa rakabuditsa magwaro anoita makumi mana ezviuru zvezvizvarwa zveZimbabwe. Amai Zimbudzana vaudzawo tanonoka Wandi weStudio 7 kuti vanhu vanofanira kuti vaende kunotarisa kana magwaro avo ava kumahofisi aya.
Takanzwa kuti pane 40,000 avakagadzira saka vakuatumidzira kumaofices kwakaaplaira vanhu kuti vanhu vakwanise kunotora
40,000 yamunoreva mapemits akabvumwa ari kupiwa vanhu
mukutaura kwavo ndo zvazvinoreva
sokuziva kwenyu pangave nevanhu vangani vakaaplaya vakanyorera kuti vawane mapemits akadai
namba chaiyo chaiyo haisati yanyatsobuda
saka chavakuitika kubva pari zvino chii
kubva pari zvino taakuchimirira kuti tichiona vanhu vese vanenge vapiwa panenge vanenge vapiwa tinozoda kunzwa kuna avo vatina kuwana kuti tive neruzivo renhamba yacho. Asi kazhinji kacho zvinowanzoitika Home Affairs inowanzoti kana ichinge yapedza kupa vanhu mapemiti inobva yazotaura kuti vanhu vatakapa vangani uye vanhu vakanyimwa vangani. Vanobva vataurawo zvine nhamba yevanhu vakaapplya kubvira pekutanga.
Mapemiti aya akasiyana sei nemamwe anga achimbopiwa vanhu manguva yapfuurai?
Mapemiti aya anopiwa maZimbabweans akati siyanei nemamwe mapemiti anopiwa vamwe vese nenyaya yekuti zvinodikanwa pakuapplya mapemiti aya anobva maZimbabweans zvanga zviri zvishoma. Vaingoda tsamba yekubasa kana uchienda kubasa nepasipoti yako inenge ichine mazuva, koita kana uchienda kuchikoro pamberi kuchikoro nepasipoti inenge ine mazuva. Kanawo uchinge une kabhizinesi vanga vakuda havo tsamba yekuti une bhizinesi rawakanyoresa nepasipoti ine mazuva. Asi ukatarisa mapemiti arimo mutemo Immigration Act anoda zvinhu zvakawanda. Asi mapemiti aya aripo ari kuyaye zvino kumaZimbabweans avane akabvira 2010 haana kunyanyosiyana zvikuru nekubvira pachitanga. Tangosiyana kuwanda kwezvimari. Muna 2010 aiva mahara, 2014 anga 870 yezvino anga kuita 1120 saka anga ati duration mbijano.
Mapemiti aya munoti anosvika 40,000 ndeya maZimbabweans badzi here?
Hongu 40,000 ndeya maZimbabweans badzi nekuti ndo mapemiti anopiwa neHome Affairs akatoti one day. Saka emaZimbabweans aya anonzi maZimbabwe exemption permit ndo imwewo yemamwe mapemiti avano. Saka aya anopiwawo maZimbabweans mapemiti anongotarisana nemaZimbabweans yedu. Panhamba iyoyi yatakanzwa kuti mapemiti aabuda i40,000 hatisati taziva nhamba yevakaapplya vese.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum amai Diana Zimbudzana vachitaura pari parunhare muPretoria, South Africa, naTanonoka Wande weStudio 7. Nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika dzinoti kuwanda kuri kuramba kuchiita mapato anopikisa kunoratidza utongi hwejekerere, asi kunogona kupawo ZANUPF mukana wekukunda musarudzo dzegore rino. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Komishen inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti pane mapato anokwana 110 ezvematongerwo enyika anyoresa kuti anoda kuve nechekuita nesarudzo dzegore rino. Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti mapato anenge aumbwa anosungirwa kuzonyoresa kukomishen yavo vachiti chavanoita chete kutarisa mabumbiro emapato aya, asi havakwanisi kuarambidza kuti asavepo.
Mutemo wakanangana nekugadzira mabato anokwikwidza kusarudzo mutemo wakatirerukei pakugadzira kwamunoita bato renyu ramunenge muchida kugadzira. Chero munhu ari muzvarwa wemuno muZimbabwe ane kodzero yekugadzira bumbiro remutemo wake webato rake raari kuda kugadzira nekungotinyorera isu kuno kuZimbabwe Electoral Commission achitizivisa kuti agadzira bato rake rine zita rinonzi chakati. Kana taitwa saizvozvo isusu tinotora zita riya netsamba yataudzwa toisa mumatinochengeta mamwe mapepa emapolitical parties, tobva taisa muya tinoti database yedu yemapolitical parties kuti kwatione bato idzva riri kuda kukwikwidza kusarudzo rinonzi bato rinonzi zvakati.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vataka vafira zhou vanoti mapato anopikisa mazhinji ari kuumbwa neZANUPF kuitira kuti paite sepane utongi hwejekerere munyika.
Mamwe mapato aya anenge anotovezewa zvikuru sei nebato riri kutonga reZANUPF. Vanotovezwa vakatoproducer in a way yokuti vanenge vasingadi kuintroducer mareforms. Saka kana vasingadi kuintroducer mareforms, kana mapato makuru anopikisa akaramba kukondesa achiti hapana mareforms, ZANU inozongotaura kuti zvino tinganetseka namapato maviri here isi tine mapato anosvika 112. Saka ndinoona sekuti aya mapato aya mapato akatovezwa neZANUPF and inongovawo imagewo inongori ZANUPF.
Vazhou vanoti mapato anopikisa anoratidza kuti ane rutsigiro rweveruzhinji mashomanana.
Opposition political parties chaiyo chaiyo ariko mashoma zvikuru kwazvo haapfuuri 10 ari genuine opposing political parties. Saka ma opposing political parties akakuraya anoita sokuti alliance akasiya yaitwa na Morgan Tsvangirai kana kuti MDC alliance ine mapato 7 kozotiwo mai mujuru ndo vatingatonda vamwe vari serious wo se opposition. Tobva ipapo handione vamwe vanganzi vari serious pa opposing political parties.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vavivid gwede vanoti kuwanda kuri kuramba kuchiita mapato anopikisa kuri kukanganisa urongwa hwekuti mapato anopikisa aite chirwirangwe musarudzo dzegore rino. Kunyange hazvo vachiti kumuka kuri kuramba kuchiita mapato anopikisa kuchiratidza utongi hwejekerere.
Mapato akawanda anopikisa anokwanisa kukanganisa nyaya yekuti chirongwa kana kuti chimapato anopikisa chofamba sei. Takaona kuti mapato anopikisa anga achizama chose nguva inoyi kuti vave vaine mubatanidzwa, asi kuti mubatanidzwa iyoyoyo haichabudi nenyaya yekuti mapato vamwe ari kubuda achibva nekokoko, amwe achibva nekokoko, kusingaoneki kuti ari kuenda kupi. Asi hazvi haisi mhosva, tigare takapachenesa ipapo kuti munhu apfume kana kuti aumbe bato rake akwikwidze musarudzo. Ndo jekerere yacho, ndo demokirasi yacho.
Kunyange hazvo mapato anopikisa mazhinji akati anoda kuve nechekuita nezvesarudzo dzegore rino, mapato mashomanana ndiwo ari kusimudza musoro panyaya yekuda kwavo kuti mitemo inobata sarudzo ivandudzwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nezvizvarwa zveZimbabwe zvakamirira magwaro ekugara muSouth Africa anozikana nekuti Zimbabwe Exempt Permit. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Dzimwe nyanzvi munyadzo zveupfumi dzekuRwanda dziri muZimbabwe, umo dziri kupanga mazano hurumende pamwe nevemabhizimisi. Nyanzvi idzi dziri kuita hurukuro nevakuru vakuru vemuZimbabwe pachitariswa nzira dzekuti Zimbabwe ingakwezve sei vemabhizimisi vekunze. Ari kutungamira chikwata chekuRwanda ichi ndimu zvare Claret Akamanzi, vanova mukuru weRwanda Development Board. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivans Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano rePericon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwe maonero avo.
Rwanda ingangonzi panyaya yekukuenderana kwenyika zvinhu zvaingaenderana neZimbabwe, maopportunity mikanwa irimo yemainvestment iri kuRwanda. Kune maopportunities ariko ekuinvesta. Zvimwe chetezvo muZimbabwe tine mikana yakawanda chaizvo chaizvo. Mikana yemune zvekurima, mikanwa yemune zvekucherwa, mikanwa yemune zvionwa matourism, mikanwa yakasiyana-siyana kuinfrastructure nezvimwe zvakawanda wanda. Ndo fananidzo ingangovapo pakati peRwanda neZimbabwe. Pane mikana iripo.
Nyika yeZimbabwe yokumbira vekuRwanda kuti vauye kuzobatsira kudzidzisa kuti zvii zvingaitwe neZimbabwe kuenda kumberi. Imo muZimbabwe mamurumu hamuna here kuvana mazvikokota nenyanzvi dzezveupfumi vangagone kubatsira hurumende yeZimbabwe?
Ndo imwe nyaya yakakosha nhasi muno muZimbabwe, yekuti nyangwe takatarisa Rwanda, maitira yakaita kuti nyika yayo upfumi hayo huve pahuri nhasi, ive nyika inofarirwa kuti vanhu vange vachiisa mari munyika iyoyo. Yakatanga nekuzvinzvera sekuitira kunoita dzimwe nyika dzese dzese, kuzvinzvera kuti isitakamira papi, zvatinazvo ndezvipi, kana tichida zvakadai tinoita sei nepatiri chaipo chaiko kuchimiro chedu. Ndo zvimwe chetezvo zvinokurudzirwa kuti Zimbabwe itange nekuzvinzvera, chokutotanga ichocho chokumhanya kuRwanda tisati taita kunopedzeredza muno munyika kuti vanhu tinavo here ngaziva zvinodikwa kuti nyika inde pachinhano chepamberi. Tinangoti hongu navo vanhu vakawanda nayo capacity iyoyo, asi haisati yakunatso kushandiswa zvakanaka.
Nyanzvi mnyadzi zvoupfumi vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vateereri tabva, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 11 kuMabasa 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Yona i-commission le ama handlers ayo yiZANU-PF. And yena u head of state nangwakhe waba involved kuZANU-PF. Nguye owaye ongunkulunkulu ukutsho ukuthi umuntu uyaphila kumbe uyavulawa ekugcineni. So angimboni engaba ngumuntu oza kuyabikelwa ukuthi abantu bakhalaza besithi
abe commission ebona ngokukhumisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission lamhla bahlangene labe bandla lama lamabandla ezombusazwe aphikisayo kobulawayo
ngenxa yokuthi kulabanye bethu abafuna kuhlale into yethu indala ingakhulu sasesilevulwa ukuthi thina singama-G4 generation thing abantu abafuna ukutshintsha i-liberation struggle and yet thina abanye sithi i-liberation struggle yayingasokokuthi thina sizikhulise.
Abalandeli bebandla le-National People's Front elisanda ukusungulwa bathi baxotshwa kubandla leZANU-PF ngenxa yokuzama ukuthi kube labatsha abazathatha intambo zombuso kulalabo asebeluphele. Inkulungwane lenkulungwane zabantu lamhlanje besithe gwaqa enkundleni ye-Orlando eSoweto kwele South Africa enkonzweni yesikhumbuzo sikaMoyi inkosikazi Winnie Madikizela Mandela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abe commission ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission lamhla bahlangene lamabandla ezombusazwe aphikisayo agoqela elemthwakazi Republic Party izaphu iMDCT ekhokhelwa ngokuthi kusazana Thokozani Khuphe iZimbabwe Republic Democratic Party iZimbabwe Economic Freedom Fighters le People's Democratic Party bezama ukuphuma lamaqhinga okulungisisa indaba zokuba xabana lokungezwani elizweni kakhulu ubudlwangudlwangu ngesikhathi sokhetho. Ubathabile Masuku usethulela lolu dama ngokugcweleyo.
Laloba umhlangano lo ubujonge ukuhlanganisa amabandla ezombusazwe, ibandla elibusayo eleZANU-PF belingabuyanga, njalo amabandla lawa asole ukungabi khona kwalo, bethi yilo eliqala ubudlwangudlwangu. Unkosikazi Thamani Moyo olilunga le-MDCT ekhokhelwa ngumakhuphe njalo engukhansila ka-Ward 15 ngomunye wabasole ukungabi khona kwebandla leZANU-PF.
I-reconciliation le ebuyayo kathesi buya lamakhomishina mina ngibona ngathi iphuzile, baphuzile ukuthi bayilethe into okwakumele ukuthi ilethwe kudala. So nxa isibuya kathesi angibona ukuthi ingaqeda i-hatred ekhona ebantwini. Ngoba kathese zithizi abantu siyalwa sidivided, sisilwa langomhlobo njalo, sisilwa ngokuyeyisana langobulili.
Omunye njalo obekulo mhlangano unkosikazi Tesang Nare olilunga leZipra kanye leZaphu usole ukubunjwa kwekhomishini exwayisa ukuthi isebenze kakhulu emaphandleni labantu abayibo abahlukuluzwa ngumbhuqazo wegugurawundi.
Kumele iqalisele from the roots, from the ground, especially emakhaya ukulabantu ababa affected okuzwayo. Ngoba kulabantu vele ababa affected ukunxa ufika khona ekhaya lakho umbuza umuntu ukuthi kanti lapha kwenzakalani vele ngakuphendula uyaqala ngokukhala. Indaba yakhona ayikholula and nxa behamba abantu be peace and reconciliation laba they should make sure ukuthi lapha bahamba khona bahamba labantu abazwa ilanguage. Bangahambi bechende bamathai begqoka iziletho ngoba ngale bazagijima.
Umnumzana Kenneth Magwizi obona ngokukhitshwa kwembiko kuZipra uthi ikhomishini le ifana lempisi exotsha imbuzi egangeni kuyiyo njalo ehleli esibayeni.
So if 5 years lezi ezizileyo for this government ku-constitution angiboni zizazala lutho ngoba yona ikomishini le ama handlers ayo yi ZANU-PF ende yena yu head of state na ngwake waba involved ku ZANU-PF nguye owaye ngunkulunkulu ukutsho ukuthi umuntu uyaphila kumbe uyavulawa ekugcineni. So angimboni engaba ngumuntu oza kuyabikelwa ukuthi abantu bakhalaza besithi khona kuzabanceda labo bantu ngoba yena enguye owayeqhuba abantu ukuthi babulawa.
I-NPRC ithi izaba lomhlangano omkhulu ozahlanganisa izabelo zonke zelizwe eHarare lapho okuzavunyelwana khona amanyathelo azathathwa yikhomishini ukulungisisa inhlupho zokungezwani elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abalandeli bebandla leNational People's Front elisanda ukusungulwa bathi baxotshwa kubandla leZANU-PF ngenxa yokuzama ukuthi kube labatsha abazathatha intambo zombuso kulalabo asebeluphele. Unkosikazi Sandi Moyo obambe isikhundla sikamgcini sihlalo webandla lelo okwesikhatshana uthi bazimisele ukufela uZulu ngokulungisa okwenzakala khona ukwenzakala elizweni elibuswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebutho leZimbabwe Defence Forces. Unkosikazi Moyo utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi balwela izifiso zikamuyi uJoshua Mqabuko Nkomo lo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Abaningi nje abantu abatsha akade sebeyibo ebesikhangelele bona ukuthi baza kungena ezihlalweni after 2018. Bese simelele ukuthi kungabuya iCongress siza kulungisa lokho. Kodwa-ke ngenxa yokuthi kulabanye bethu abafuna kuhlale into yethu indala ingakhulu, sasesilebhulwa ukuthi thina singama-G4 generation thing, abantu abafuna ukutshintsha i-liberation struggle. And yet thina abanye sithi i-liberation struggle yayingasokokuthi thina sizikhulule sodwa abalwela inkululeko. Kwakuyinto yokuthi i-vehicle yokwakha ulutsha lweZimbabwe ukuthi lithathe over kubantu ababesempini, uthathe abantwana abayibo abamele babusheliswe. Njalo babekufanele kube yibo abantwana abathi sesivuselela i-legacy yabadala bethu.
Nxa sikhangeleke amakawuso lwa kade egqokwe ngabantu, kwenye ngazani-ke kulobaba uJoshua Nkomo kuzobuya lobaba uMgabe, kodwa abantu abanye bathi hayi ngali bafakanga ngali zenzelwe kwenu, kambe ungabaphendula usithini khonoko?
Ngubani yena lo omunye? Ngoba thina sidecidile as a political party ukuthi sihloniphe labo bantu through this party, because noma bekukhona inhlonipho sesifuna ukuthi siyiqinise, ngoba lokho sekwenzakala khathesi. Into efakiweyo it has sidelined abantu bezapho totally.
Kodwa kalesabi nxali kwenza khonokho, njengoba-ke nxa sikhangela owayengumongameli kukhanya akazange asuswe esikhundleni ngemfanelo.
Akula muntu ongesabi ulutho oluza emnyameni, akula muntu ongalwesana. Kodwa esikhathini esinyenyi kuvele kumele kube labanye abantu ababona ukuthi asihambe lakho, sibone ukuthi kuzafika njani, kuyafika ngathi. Ngoba uNkulunkulu yena ngokwakhe nguye owenzayo izinto zona lezo. Nxa engikhethile mina ukuthi kumele ngiye kuswela khonokho, anisoke ngikwale ngoba ngiyabe ngihlethi. Kodwa engikuthoyo mina, mina ngikhululekile kuleli lizwe leZimbabwe ukuthi ngikhethe engikufunayo.
Lo nkosikazi Eunice Sandi Moyo obambe isikhundla sikamgcini sihlalo webandla leNational Patriotic Front okwesikhatshana ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekwabulawayo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu lamhlanje bezithe gwaqa enkundleni ye-Orlando Stadium eSoweto kwele-South Africa enkonzweni yesikhumbuzo sikamuyi unkosikazi Winnie Madikizela Mandela. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Bekuyinkonzo engajwayelekanga exubeni usizi ledokozo. Abanye bathi lokhu bekungenxa yokuthi bekukhunjulwa iqhawekazi eladela impilo yalo ukuze iSouth Africa ikhululwe embusweni omabhunu. Enkonzweni yesikhumbuzo sikankosikazi Winnie Madikizela Mandela bekuleziphathamandla zikahulumende ezamabandla ombusazwe atshiyeneyo kanye labasekeli bamabandla ezombusazwe, iningi labo kungabe bandla elibusayo i-ANC. Laba ke bebecula ngenjabulo enkulu behaya ingoma ezincoma iqhawe labo. Umunyo wabebekulo mbuthano nkosikazi Buhle Bembelo Ngidi ohlala eSoweto yena ochaza umuyi njengomunye wabenze iSouth Africa izibe yikho lokho ekukhona namhlanje.
Umama wethu sonke, mother of Africa, not as South Africa sisodwa but mother of the world. Ngithanda ukuthi hamba kahle Qabane. Sokukhumbula. Sibuhlungu ngokuhamba kwakho. Kodwa sizoqhubeka nalapho kugcine khona silwela izwe lethu.
Unkosikazi Madikizela Mandela ubhubhe ngeviki epheleleyo eseleminyaka engamatshumi ayisitshiyagalombili lanye 81. Yena-ke udume kakhulu ngesikhathi ekhokhela inhlelo zempi yomzabalazo ngesikhathi owayengumkakhe umuyi uNelson Mandela esejele. Wayesilwa kakhulu endaweni zonke lapho amabhunu ayehlukuluza khona abantu abamnyama baze bamenqabela ukufinyelela endaweni ezithile. Kwesinye isikhathi bayembalela ejele kumbe bamuse endaweni lapho azahlala khona eyedwa kungekho omunye umuntu. Induna uma ngomhlaba Matanzima okhulume imeli imuli kamuyi uthi ebunzimeni obunjalo wenelisa ukunakakela imuli yakhe waba ngumama aphinde abe ngubaba njengoba uMandela wayesetshele.
Ube yinkokheli emzini, eyinkokheli nakwezopolitiki. She did not forget that she was a mother. Uye wayithatha lo responsibility waxhasa ikhaya wakhulisa abantwana bakhe ebunzimeni.
Umuyi uzancwatshwa ngomgqibelo eJohannesburg, kathi isidumbu sakhe sizaphumela enkundleni yeOrlando njalo. Melisuto 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Uhlelo lwe-Live Talk lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sihlolisisa amaphepha okuhlala kwele South Africa awe special exemption permits okumele atholwe izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Hey, Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umqondisi wenkundla yokukhulumisana lokuzilibazisa eFacebook uMnumzana Mark Zuckerberg uqhube ke ebuzisiswa ngamalunga edale lePhalamende kweleMelika okosuku lwesibili. UZuckerberg umiswe phambi kwekomiti ebona ngezemthetho elawula ukusetshenziswa kolwazi olubhaliswa ngumuntu lapho esiba lilunga leFacebook. Ukufe abantu phose amakhulu amathathu engozini yokutshayeka kwendizamtshina yebutho kwele Algeria lamuhla. Imbangela yale ingozi kayaziwa kodwa ibika yenzakalele indizamtshina isanda kusukuma enkambeni eyobofari. Imisakazo lamaphephandaba wonke elizweni, iBroadcasting Authority of Zimbabwe leZimbabwe Media Commission ziba ngaphansi kwekomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ngemva kokuba uMongameli Emmerson Mnangagwa esenze isimemezelo okusemthethweni samalanga okhetho. Ikomishini ezekhiphiwa umthwalo ngesikhathi sokhetho sokuhlola ukusebenza kwemisakazo lamaphephandaba ukuthi alobayo kumbe asakaza kanjani ngezokhetho. Okuningi ngalolu daba sikuzeni kuntatheli izindaba yethu.
Imisakazo lamaphephandaba wonke ezweni, iBroadcasting Authority of Zimbabwe leZimbabwe Media Commission ziba ngaphansi kwecommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ngemva kokuba uMongameli Emmerson Mnangagwa engenza isimemezelo okusemthethweni samalanga okhetho. I-commission eyezek iphiwa umthwalo ngesikhathi sokhetho sokuhlola ukusebenza kwemisakazo lamaphephandaba ukuthi aloba kumbe asakaza kanjani ngezokhetho. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Busani Moyo uthi bakhangelele ukuthola indaba eziliqiniso ngokhetho kodwa intatheli zindaba zingalibali imithetho yokuloba lamankampani abaqhatshileyo ukuze kube lendaba ezingakhethi hlangothi.
Ngenkathi okhetho mina njengomzalwane weZimbabwe ibona ngani okuqakathekileyo kakhulu ngabonozindaba namankampani abawasebenzisayo. Okokuqala baze lokuqutho lokwethembeka uqotho lokwethembeka ngutsho ngokuthi bangaze indaba zabo zokufanisela kathesi uyakhangela kule ndalo ezinenge eziphumayo ziphume emafonini ziphume elikhulu nelifoni le-social media. Ezinye zangkhona ziyabe zingachwayisiswa ngakuhle zingelabofakazi.
Ilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Akim Gasela yena uthi bakhangelele ukuthola ukuphuma kumabona kude weZimbabwe lamanye amaphephandaba lobulembu bengavalelwa phandle njengalokho okwenzakala manje.
Sina njengebandla lemthwakazi Republic Party sikhangelele ukuthi siphiwe amathuba afanayo kumidiya lapha njengamanye amaphathi wonke kumbe njengephathi ebusayo iZANU PF. Singancindezelwa lathi sibonakale ama-newspaper ekhuluma kahle ngathi engabonakali ekhuluma kahle ngecele lilodwa kuphela.
Unkosazana Kholiwe Nyoni Majama uthi eZimbabwe indlela indaba eziphuma ngakhona sezaguquka sekumele intatheli izindaba zilandele ukuthi abantu bathini ebulenjini bakucwayisise.
Kusitsho ukuthi amaphephandaba kumbe ama-newspapers kumbe labantu abasakaza ama-radio station akhona ngalesi sikhathi kuqakathekile ukuthi bekhangelise indaba eziyabe zikhulunywa ngabantu kubo WhatsApp nakubo Facebook esingathi ngama-social media platforms ngoba indlela amaphephandaba kumbe intatheli izindaba ezazisebenza ngazo sokwehlukene kulezi.
Kukhetho olwedlule imisakazo omabonakude lamaphephandaba aqala ngokuthi indaba ezaziphuma ngezokhetho zazitshengisa ukuthatha icele elithile njalo zingelasisindo. Lonyaka uZulu uthi amabandla azaphatheka kukhetho kumele aphiwe amathuba alinganayo kungakhathalekile ukuthi abanini bezindlu ezikhupha indaba ngobani ukuze abantu baye ekhethweni belemibiko eqotho. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo. Vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu leVOA Ndebele.
Icelele MDCT elikhokhelwa ngokwasazana Thokozani Khuphe lithi selikhweze amaphepha emthethwandaba awokuphikisa inyathelo labanye babo abakhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa elokuthi bengasebenzisi ibizo elithi MDCT ngoba sebaxotshwa ebandleni. Isikhulumisa leli cele umnumzana Obert Kuti utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu luzathethwa ngolwesihlanu oluzayo phambi kwakusasa kumahluli uJustice Francis Bere emthethwandaba waphezulu kobulawayo. Uthi amagqwetha abamelayo akhokhelwa ngumnumzana Lovemore Maduku njalo agoqela umnumzana Kholwane Ngwenya. I-MDCT ekhokhelwa umnumzana Chamisa ikhweze lolu daba emthethwandaba kobulawayo isithi kumiswe ababeyiziphathamandla zaleli bandla ababalisa umnumzana Kuti, unkosazana Kuphi kanye lomnumzana Bednico Bebe ukusebenzisa ibizo laleli bandla. Abathathu laba bathi unkosazana Kuphi okufanele akhokhele leli bandla hatshi umnumzana Chamisa. Amacele omabili aleli bandla adonselana ngalinye ngalinye lisithi lilandela isisekelo se-constitution yebandla. Asizweni umnumzana Kuti ekhuluma.
We have already filed opposing papers. In fact, we have got a team of lawyers that we have assembled. The lead counsel is Professor
Amagqwetha azasimela akhokhelwa ngusikhwica mfundo umnumzana Lovemore Maduku.
He has prepared the opposing papers for the three of us, the three respondents. And I can confirm that, yes, Professor Maduku will be leading a team of lawyers who are representing us. And that team will also include Advocate Kolani, Kolani Ngwenya, and other lawyers.
Njengoba lolu daba lusemthethwandaba, angisoze ngiveze okuningi ngalo, ngoba akuvunyelwa emthethweni, kodwa kusobala ukuthi yithi esilelungelo lokusebenzisa ibizo elithi MDCT.
The outcome of the case, suffice to state that we are absolutely convinced that we have got an extremely, extremely, extremely good case and that we are going to succeed.
Lo ngumnumzana Obert Kuti isikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhela unkosazana Thokozani Kuphi sixoxelaye eseHarare. Asizweni udaba esilethulelwa intatheli zindaba yethu Benedict Nhlapo eseSouth Africa esichasisela ngodaba lwamaphepha anika ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ukuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ama-permits.
Lobanje uhulumende okwele South Africa esethembise kaninginenge esithi wonke wafaka isicelo se-permit ye-ZEP uzayithola kungakafika umpandula. Iningi labangakatholi lama-permit bathi sebethwele amagabha avuzayo. Sekulabaqatshi lamanye amabhanga bathi kabaveze amaphemithi la kumbe baphume baphele. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Busani Ncube uthi useze engaselalo ithemba lokuthi uzayithola iphemithi yakhe.
Ngi-aplayele iphemithi mhla ka-23 October namanje. Angatholi response, ngabhadala imali eyayifuneka yonke. Phezu kwaleyo mali ngafaka i-R20 ye-SMS. Angazake ngithole SMS, angazake ngithole nex.
Njengoba lamaphemithi baqala kufaka izicelo zawo nyake nyomfumfu, iningi lalitshela abaqatshi labamabhanga ukuthi kusiyaphela umnyaka azabe sephumile. Abanye ke abaqatshi labamabhanga bakuzwisisa ukuthi mhlawumbe enyangeni ezintathu zika-2018 azabe sephumile njengoba la ababelawo ephelelwe isikhathi ngompalakazi ka-2018. Kuze kube lamhlanje banengi abangakatholi abathi sebebhekane lokuphelelwa imisebenzi loba kuvalelwa amabhuku abo emabhanga. Lokhu kwenzakala kungenani ukuthi ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa lwethula incwadi lukhuthaza bonke abalobudlelwano labeZimbabwe lama ukuthi babavumele basebenzelane labo baze bathole amaphemithi la. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Philip Mbango uthi sekuze kusibanzima lekutholeni usizo endaweni esifana lokuthatha amaphepha okutshayela imota. Umnumzana Gretman Mkhwebu yena uthi uselohlupho ngoba wathi ngokuvakatshela eZimbabwe waphiwa amalanga emngceleni ngethemba lokuthi aza kude phela amaphemithi la esephumile.
Sesibuya back to South Africa saphiwa amalanga ama-2 months ama-3 months e-board and mina nginaleyo nkinga ukuthi leyo 3 months engayiphiwa iyaphela nje in few weeks time ukuthi so lapho into esingisalele i-overstay ngoba uku-overstaya e-border inkinga ma usubuyele ekhaya ngoba you have to pay in i-fine ye-2500.
Loba nje bebaningi asebatholile amaphemithi abo. Ugatsha lwendaba zasekhaya lulokhu lugcizelela ukuthi ngokuhlelo lwalo kuzafuze abantu baqale ukukhathazeka ngokungatholi amaphemithi la nxa uhlelo lokwethulwa kwawo seluphelile okungumsebenzi olukhangelele ukuthi luveze ompandula. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingo Benedict Nhlapo.
Kwezemidlalo, inhlanganiso yeZimbabwe Cricket isisungule uhlelo lokukhulisa umdlalo kakhilikithi emaphandleni. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo lolu lubizwa ngokuthi Cricket Ekhaya lusekelwa ngemali inhlanganiso yePPC Zimbabwe, njalo lusungule kusemthethweni yesikolo seColin Bond High School. Ekhuluma kulomkhosi ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Cricket uThabo Ngamkhuhlane uthe kufanele ukuba lolu hlelo luqalele yesikolo seColin Bond, okuyisikolo esifunda abantwana bezisebenzi zenkampani yePPC.
So charity begins at home. The disciples were called to start from Jerusalem.
Na usipha kumele uqale ngekhaya njengabafundi bakaJesu abaqala ukuthumela ilizwi eJerusalema okwakulikhaya lapho. Lohlelo lwe-cricket ekhaya luqalele lapha eColin Bond okulikhaya le-PPC.
Umsekeli kamphathi isikolo seColin Bond uthi yena lolu hlelo lwe-cricket ekhaya luze ngesikhathi esihle ngoba luhambelana lenhlelo ezintsha ezemfundo.
It comes at the most opportune time as schools continue to embrace.
Lolu hlelo luze ngesikhathi esihle njengoba izikolo zisayemukela inhlelo ezintsha ezokufunda zona ezidinga usekelo lwemali lokunye ukusebenzisa ukuze ziphumelele.
Isiphathamandla senhlanganiso yePPC Zimbabwe uKelibone Masiyani uthe basekele uhlelo lwe-cricket ekhaya kuyindlela yokuzama ukuthuthukisa abantwana basemaphandleni.
PPC Zimbabwe is actually humbled to be able to support the Ekhaya Kumusha cricket program.
Njengenhlanganiso ye-PPC sizwa silokuthokoza ukuba senelise ukusekela lolu hlelo lwe-cricket ekhaya ngokwakha ama-concrete nets lokupha impahla yokusebenzisa njalo ngokusebenzisana nenhlanganiso yeZimbabwe Cricket. Sizathuthukisa impilo zabasakhulayo abasemaphandleni.
Obemele izifundi zesikolo seColin Bond uthembise ukuba kuzaphuma intshantshu zomdlalo kakhilikithi yesikolo sabo ngemva kokuqala kohlelo lwe-cricket ekhaya.
It is opportunities like this that keep our youth off the streets.
Amathuba anje yiwo awenza intsha ingatshoni izula ezitaladeni ibhema ezidakamizwa, njalo amathuba anje yiwo enza kuphume intshantshu zemidlalo hatshi lapha eColin Bond kuphela kodwa elizweni leZimbabwe jikelele.
Inkampani ye-PPC Zimbabwe lenhlanganiso yeZimbabwe Cricket zakhe indawo yokufundela ukudlala umdlalo kakhilikithi ebizwa ngokuthi ngama-concrete nets khona esikolo seColin Bond, esiphinde saphiwa le mpahla yokusebenzisa nxa kudlalwa umdlalo kakhilikithi. Lolu hlelo lukhangelelwe ukuqhutshwa ezindaweni ezingamashumi ayisithupha emaphandleni atshiyeneyo kwele Zimbabwe. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Solo we Royal Destinies le themba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni we Studio 7. Singekehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. I-Commission ye-National Peace and Reconciliation lamhla ihlangene lamabandla aphikisayo ezombusazwe wobulawayo. Abalandeli bebandla le-National People's Front elisanda ukusungulwa bathi baxotshwa kubandla le-ZANU-PF ngenxa yokuzama ukuthi abatsha labo bakhokhele. silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona apha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.